Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 10, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ige zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakuna dambudziko remafuta chakuudzai kuti izvo maletters of credit akaiswa atakapa Pick n Pay anokwana $50 million anotenga iwo 85 milliliters which is enough for the next 2 weeks and thereafter mali of credit esi anonge atinawo tonga tichiita inishoti anenge arevolve kutati hapawe dambudziko zvakare.
Gavhuna vebhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti nyika haina dambudziko remafuta edzimotokari.
Zvinhu zvakamboti gadzirikei dzichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda ite sestation uchiwana paine 3 or 4 cars wobva wangowana viewer. Asi haa iko zvinezvi we are now in queues which are kilometers long. Saka haa hazvina kumira.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti dambudziko remafuta riri kuramba richitowedzera munyika. Vanorwira kodzero dzevanhu vokurudzira kuti mutemo mutsva unobata dzidzo yepasi uremekedze kodzero dzevana vechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari rinonzi riri kuramba richiwedzera munyika. Kunyange hazvo gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vari kuti munyika mune peturo nedhiziri zvakawanda. VaGumbo vazivisa kuti munyika mune mafuta akawanda akachengeterwa kumatangi ekumabvuku nevanotengesa mafuta vakazvimirira, asi anoda mari yekunze yekuti abhadharwe. VaGumbo vanoti zvinhu zvakamboreruka mazuva adarika mushure mekunge vabvumidzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kushandisa mafuta aiva akachengeterwa nguva dzechimbi chimbi. Dambudziko remafuta rinonzi riri kuwedzera panguva iyo kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution yakazivisawo nezuro kuti magetsi angangonetsa munyika sezvo mvura yadzikira zvakanyanya kudhamu rekariba kunogaiwa magetsi uye kuchembera kwemagwenya anoshanda nemarasha kwave kuderedzawo huwandu hwemagetsi. Nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mufukare avaswerawo vari mumutsetse wekutsvaga mafuta edzimotokari vanoti dambudziko iri riri kudzorera kumashure budiriro mumakambani sezvo vashandi vave kuswera vari mumitsetse yemafuta. VaMufukare vanoti kushayikwawo kwemagetsi kunorevawo zvakare kuti vagari vanenge voda dhiziri nepeturu zvakawanda kuti vakwanise kushandisa majenareta mukugaya magetsi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvinhu zvakamboti gadzirikei dzichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda ite sestation uchiwana paine 3 or 4 cars wobva wangowana viewer. Asi haa iko zvinezvi we are now in queues which are kilometers long. Saka haa hazvina kumira zvakanaka.
Chii chikuru chiri kunyanyonzi chiri kukonzera kunetsa kwemafuta edzimotokari?
I think foreign currency zvako, because munhu wese ari kungoti Mangudya ndiye anofanira kutaura nezvekushayikwa kwemafuta, and tinoziva kuti Mangudya yake role ndeyekuprovida foreign currency ka. Saka ndinofunga kushayikwa kwemari yekunze ndokuri kunyanyisa kukonzera kushayikwa kwemafuta.
Asi tinonzwa hurumende ichipa vimbiso kuti nyika ine mafuta anekwanira. Takanzwa kuti kune mafuta ari kumabvuku yavanoti bonded fuel. Tikanzwawo gurukota rezvemhando dzemoto vachiti kune imwe ngarava iri kutoburutsa mafuta kuMozambique uku. Saka zvinozoramba zvichinetsa sei?
Waita zvakanaka chaizvo. Bonded fuel is bonded fuel. Hongu iri muno munyika. Asi kana musati maibhadharira hairiliswi. Saka hazvina kumbosiyana kuva muno kwayo nokusava muno kwayo. Hazvina chazvakasiyana nokuti still it will only be released kana maibhadharira. Endi kubhadhara kwacho kundo kuri kunetsa.
Imi iye zvino mati muri mutsetse wekutsvaga mafuta edhiziri. Asi zvakare muri muzvina bhizimusi. Tichitarisa nguva yamuri kutora muri mumutsetse nenguva yakunge muchidai muchigadzira zvigadzirwa. Mungapa jekesa sei?
Mwanangu, productivity yedu muno muZimbabwe yadzikira zvisingaiti. Nokuti iko zvino kana ukaona vanhu vari mukiyu mandiri iko zvine izvi. Vanodarika 1,000 kana wakataura vedhiziri vese nevepetrol. Saka munhu wese yeye, munhu anga achifarwa kunge anga ari kushanda, wherever kwaanga achifarwa kunge ari. Asi akamira ari mufuel. Hongu vamwe ndovaunoona hako vaine makombiyuta avo vachishanda vari mudzimotikari dzavo, but handifungi kuti productivity yacho iyoyo inozoita fanika yemunhu akagara padesk mumba kana kuoffice achizoshandirwa.
Tirikunzwa kuti magetsi ari kunzi angangotanga zvakare kunetsa nekuda kwekudzikira kwemvura mumadhamu kunogaiwa moto wemagetsi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pedambudziko iri?
In fact, takatangisa kuzviona kuti magetsi aakuenda futi zviya zvakudhara zviya izvi, and as a result vanhu vaakuyuza magenerators zvaakuyuza more diesel and more petrol. Saka maproblems acho anoramba achingowedzerana.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti dambudziko rigadziriswe?
Hatina mari yekunze yakakwana. So kuona kwangu hangu ndokwekuti dai tagadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika zvinhu zvaitiitira nani.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mfukari vachitaura vari parunhare muHarare. Asi gavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vanoti nyika haina dambudziko remafuta mushure mekunge bhanga ravo radira mari inoita mamiriyoni makumi mashanu emadhora emari yekuamerica yekutenga mafuta. Dr Mangudya vanoti mari iyi ichawanisa nyika mafuta anosvika marita mamiriyoni makumi masere nemashanu ayo anokwana masvondo maviri. Panguva imwe cheteyo mamwe mafuta anenge achibhadharirwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hakuna dambudziko remafuta. Takuudzai kuti izvo maletters of credit akaiswa atakapa kufikirinei anokwana $50 million anotenga iwo 85 million liters, which is enough for the next 2 weeks, and thereafter maletters of credit extra anga atinawo tonga tichitoimesha kuti anoita revolve kuita kuti hapawe dambudziko zvakare refuel.
Uko vamwe vari kuchemawo kuti mafuta arimo munyika asi mari yekunze yekutengesa mafuta ndoisiri kuwanikwa.
Aiwa ndajonga zvinoita ndezvekuda izvi. Masupplies efuel anoisa fuel kumasasa, then toita anonzi maletters of credit anova iwo madebt instruments anopa kumasupplies kuti ariteriritsi fuel yavo vokumasasa ionza muma service stations. Zvino hazviri izvo zvakati taiita, zviri kuitika izvozvizvi. As we speak right now, masuppliers ari kuisa fuel kumaservice stations.
Saka tingaona zvinhu zvichishanduka here mukupera kwesvondo nokutonzwa kuti mitsetse yakakura zvokuita makiromita?
Kukura kwemitsetse hazvino kuti hakuna fuel. Kukura kwemitsetse kunoziva kuti pane fuel iri kutobuda ipopo.
Tinotarisirawo zvakare vamangudya kuti zvinhu zvinodai zvichiti zvikagadzirisika mwedzi umwe chete zvorambawo zvichienda zvakadaro. Chii chiri kuita kuti masondo maviri matatu zvinhu zvonaka zvoipa?
Zvokuita ndezvokuti maletters of credit ane 3 processes. Chokutanga unonzi establishment, chechipiri confirmation, chechitatu delivery yefuel against those LCs. Saka pakashaya inonzi synchronization yakakunaka. Pamboita nonzi time differences nokoza kuti vanhu vomboita what they are doing, but otherwise it's mainly because people need to know kuti fuel iriko, vasavhunduka nokuti fuel iri kudirivwa.
vanga vari gavana webanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe Dr. Jwene Mangutya vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vaudza gurukota rezvezviwanikwa uye bazi rezvemamiriro ekunze reEnvironmental Management Agency kuti vaone kuti mugodhi wematombo kudombo shava wotanga kucherwa here kana kuti kwete nekambani yekuChina yeaihuya Jeanye Company iyo iri kumirirwa muZimbabwe neGeoglobal Environmental Solutions. Nyaya yekucherwa kwematombo munzvimbo iyi yakonzera mutauro wakanyanya munharaunda iyi. Vamwe vanoti vanhu vakawanda vachatamiswa misha yavo asi vanomirira GeoGlobal Environmental Solutions vapesi mudzidzwa varamba mashoko ekuti vanhu zviuru makumi maviri vachatamiswa. Kuti tinzwe zviri kuitika, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko uye vari mumiriri weGoromonzi East mudare reparamende vaEnergy Mutodi avanoti dombo iri harifaniri kuputswa sezvo rakachengetedzwa senzvimbo yekushanyira.
Kune project yakawanwa panakanzira wenzvimbo iyoyo, kanzira weMDC, saka ndokunge ataura naDA wenzvimbo yacho anonzi Prisi Kadhuve, vakawana mainvesta avo machinese vakuda kumana kwari. Sazvangoomera chete ndepekuti nzvimbo yavari kuda kuuya kuzvimaina yacho inzvimbo ine cultural heritage, itori nemaarchaeological sites ndokune marock paintings kudhuze neikoko. Saka takanzwa kuti machina iwayo vane kambani inovamirira muno yeGeoGlobal. Kambani iyoyo ndokunge yatotanga kuita basa pasati patomboitwa kana consultation, vasati vawana inonzi EIA report. Saka izvi zvakabva zvakanganisa vanhu votanga kubvunzana kuti zvakambotanga sei. Pakutanga vanhu vaifungidza kuti pamwe MP ndiye atengesa gomo, ndokuzoonekwa kuti aiwa saita misangano miviri, ndozoonekwa kuti aiwa zvina chiti, zvina mhora mukati, zvina kanzira mukati, zvina DA mukati. Ndovatoita musangano neGeoGlobal, vatoita musangano nemachina, vakatovimbiswa zvavavimbiswa. Vanhu vanga vavimbiswa kuvakirwa zvikoro, kuvakirwa makliniki. Asi chatakazoona manje tainyepwa pamapepa eGeoGlobal wacho iwayo kuti pane mari 500 million ichodakiswa zvazvii zvemanyepo. Vonyepa zvakare kuti mabasa achange ari about 500 jobs, iwa apabepa ari 40. Vonyepa zvakare kuti hakuna munhu anodzingwa, uchinatsoona kuti pachange pachirohwa madhihora acho it's within 5 kilometers, patori within 500 meters, patori nedzimba dzevanhu. Saka zvese izvozvo zvazvingombunyikirwa.
Makanga taurawo here nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenyaya iyi uye vakatiwo kudi?
Nyika MP dzakataurawo nemutungamiri wenyika dzikavazivisa kuti ndoiripo. Vakati vanhu ndo vane simba rokutitemaina, asiwo vari kuonawo sokuti kana kupo kune marock paintings kunofanira kuchengetedzwa. Vakandidi nditaure naminister of mines, tikataurawo zvakare naminister of mines, vakandidi aiwa vanhu ivavo havasati vapuwa mvumo yekuvemaini.
Mumiriri weGoromonzi East mudare reparamende vaEnergy Mutodi vanova nhengo yeZANU PF vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo kanzura wekwaZimbiru kuri kuda kucherwa matombo vari nhengo yeMDC vatapiwa marima. Kuti tinzwe maonero avo.
Kune kambani inonzi GeoGlobal ndo iri yakauya nemapepa from the Minister of Mines ichida kuzoita prospecting, kuzotsvaga kutione kuti ingakwanise here kuchera chicherwa zvekwari ikoko. But now pakazoita an incident yekuti maconsultations ayo ayaita pane mastakeholders anofanira kunge aripo, pakazopindawo ndofunga ndingati matsotsi aida kudefrauda mari from that company. Saka vakazouya vakutaura zvisirizvo kuvanhu, vachinyeba vanhu kuti vari kuda kudzingwa 5 kilometers away from Zimbiru, vachiendeswa kugokwe, vachiendeswa kupi, zvinova zviri zvemanyepo zvakanga zvaakuitika ipapa.
Asi kana tiri kunzwa ivo vamwe vachiti imi sakanzura nevamwe vakuru vemunzvimbo madzishe vanenge vakapuwa mari yechioko mhomwe, zviri kufamba sei?
Right, ini handina simba rekuti ndipihwe mari yechioko mhomwe kuti nditengese gomo riruvare. zvinhu izvozvo zvinotoitwa nematsamba anenge ku Ministry of Mines vachitodzika vakadaro. Tinoti panotoitwa consultation kubvuma kwevanhu kana kuramba kwevanhu. Hapana pakambopinda kutengeserana ipapo. Anova iwo manyepo emunhu akanga anyimwa mari ku Geo Global aida kuimpersonate as the trust chairperson, because pavakauya vanhu ava takavabvunza kuti what will be the benefit ye ward, because munenge muchiremita mari kugovernment moremita kumopawo mutero kucouncil, ko isisu secommunity chichati munotipa. Vakatipa zvinhu zvina zvinova izvo kuti vaitiwo hativake komboni, vanhu vedu vachange vachibva muward muno. 2, manational events vanenge vachitibatsira. 3, vachange vachitibatsira nekugadzira maroads edu. 4, vakati set up a community ownership trust inova iyo yakazobuda sotsiro koronyera raida kunoba mari rakazouya rakunyepera vanhu kuti vanzi varoda kudzingwa from Dombosha.
Kanzura vekwaZimbiru vari nhengo yeMDC vatapiwa marima vachitaura vari parunare kuDombosha vana Blessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika muAfrica. Totanga nemuSouth Africa. Kuri African National Congress riri kuratidza kuti richakunda musarudzo, izvo zvichapa kuti ritonge kwetemu yechitanhatu, zvisinei hazvo kuti bato iri rakatarisana nenguva yakaoma nepamusana peuori pamwe nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya upfumi munyika iyi. Maute emuFrance ari muBurkina Faso abvisa muhunhapwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvina zvichitevera kurwisana kwakaitika nezuro manheru, uko kwakasiya mauto maviri afa. Mauto emuSudan akabata goridhe rinorema makirogiramu 240 nerimwe kubva mundege yakanga yamhara muKhartoum nezuro. Izvi zvakapasi peurongwa hwekuferefeta kuburitswa nekupinda kwezvinhu zvisiri pamutemo. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose ranyorera paramende tsamba richitenda zvikuru urongwa hwekuwandudza mitemo inobata dzidzo yepasi. Sangano reHuman Rights Watch rakasvitsa nezuro gwaro raro kumunyori weparamende kuburikidza nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi, amai Priscilla Misahera Mushonga, richiti rinodawo kuona zvimwe zvinhu zvichiiswa muEducation Amendment Bill kuitira kuti kodzero dzevana dzichengetedzwe nemazvo. Sangano iri rinoti hurumende inofanirwa kuona dzidzo sekodzero yakakosha, nekudaro riri kukurudzira kuti dzidzo yepasi inge iri pachena uye yakachengetedzwa nemutemo. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavinga vanoti bhiri iri rinofanirwa kuona kuti mitemo yepasi rose inobata vana vechikoro yaremekedzwa uye kubvisa zvachose kurangwa muzvikoro kwevana vanenge vakanganisa. VaMavinga vaudza Ray Choto weStudio 7 kuti madzishe nemasabhuku vanofanirwawo kuona kuti kodzero dzevanasikana dzaremekedzwa sezvinodiwa nemitemo yepasi rose.
Hongu isu Human Rights Watch tanyora tichitenda Parliament yeZimbabwe nebasa guru rayatanga uyezve tichitenda basa riri kutungamirwa naMuzvare Priscilla Misaira Mushonga panyaya dzezvidzidzo, tichitsinhira kuti hakuna mwana anofanira kushayiswa mukana wekudzidza nezvikonzero zvipi hazvo. Tanyorawo zvakare tichijekesa kuti tsvagurudzo yatakaita gore ra2018 muZimbabwe takaona kuti kune vana vakawanda vari kutadziswa chikoro nenyaya yekuti vanenge vachishanda muminda muminda yefodya kunyanya, zvinova zvinokuvadza utano. Tikatsinhirawo kuti vana vanenge vaine pamuviri havafaniri kukoneswa chikoro nemhaka yekuti vava nepamuviri. Hurumende inofanira kuti ione zvaingaita kuti vana ivavo vaenderere mberi nechikoro chavo vasakoneswa nechikonzero chepamuviri.
Vamavhinga, ndezvipi zvinhu zvamunopokana nazvo zvamuri kuona imi zviri mubhiri irorire risati rapasiswa semutemo?
Aita dambudziko rekuti munharaunda vatungamiri vezvematongerwo enyika zvakarewo vetsika nemagariro vari kunyanya kushoropodza nyaya yekuti vanasikana vanenge vabata pamuviri vakwanise kuvira pfungwa yekuti zvanaka kuti mwana wese pashaiwe anosara kunze. Zvimwe zvatiri kupokana nazvo isi ndezvekuti gwaro remutemo iri raita musiya paduku nyaya dzezvekuti vana vese kudanho reprimary nesekondari vawane mukana wekuenda kuchikoro. Chikuru chiri kuvhiringa inyaya yezvemari dzemaschool fees. Tanga tichida kuti mutemo uripo uyu una kugadzirwa utaure pachena kuti hakuchisina zvachose nyaya dzekuti vana vanofanira kubhadhara maschool fees uye zvekuti vanofanira kudzingwa kana vasina kubhadhara maschool fees, nekuti ndo chimhingamupinyi chikuru chinotadzisa vana kuti vaendere mberi nechikoro munharaunda dzakasiyana siyana mukati meZimbabwe.
Pane nyaya yanetsa vamavhinga yekurangwa kwevana vezvikoro vanenge vatadza kana kuti vanenge vaita zvisina kunaka. Sangano renyu rakamira papi panyaya yekurangwa kwevana?
Isu sesangano rekodzero dzevanhu takamirisa musambango wenyu pakuti vana havafaniri kurangwa neshamo zvachose, nekuti kuchikoro kodzero dzavo. Tinotendera isu kuti kuremekedzwa kukodzero kunoreva kuti dziriko nzira dzakasiyana dziriko dzinoita kuti vana vakwanise kutsiurwa dzisingasanganisiri kurohwa. Nyaya dzekurova vana dzinokurudzira mhirizhonga imwe isingazoperi inozosanganisira tichizoona nezvematongerwo enyika. Saka isu seHuman Rights Watch tinoti kwete 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 kwete, nyaya yekurova vana haichisiyo.
Vamavhinga, sezvo muanganikodzirikuzvikumu zvinge zvichitora matanho akaita sei mukurava vana vasingashandise kurova?
Hongu kwazvo kwazvo tinoziva kuti tinokurudzira zvakare vari kutungamira vemuZimbabwe kuti vadzidzewo kunyika dzakawanda kunyanyei South Africa iri kuchamhembe kweZimbabwe. Kwekunyaya dzekurova vana dzakabiswa kare, vana vanotsiurwa anenge akanganisa anogona kunzi chimbomiti nezvekukanganisa kwako kusvika wasvika pakuti kuti papi ungagadzirisa nenzira ipi. Nzira dzese izvozvo hadzisanganisire kurova, uyezve ngatiregei kufunga kuti kurova ndokunoita kuti munhu apinde mugwara. Vanhu vari kuisa Bhaibheri kuti mwana kana asingarovi anozova nhina, anozova nharadada, anozova chii. Hadzisi kwayatare ndeyekuti vana vanofanira kungotsiurwa vowaniswawo dzimwe nzira dzekuti kana achinga anzi kune zvimwe zvauchashaya kana kuti mwe mugove yaunowana ukaita zvakanaka unopiwawo mugove wakanaka. Zvese izvozvo zvinokurudzira vana nenzira yakanaka zvisina kuti varohwe. Vakarohwa mwana haazomboteereri zvachose, anozova nhini.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhi vamavhinga vachitaura vari parunare muLondon naRay Choto weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona kuti tinzwe kuti vari kuti chii.
Nako Music.
Maria.
Maria na Marita.
Baba Vaga.
Baba
Dona Naim.
Jeva
Dudai.
fanira kuva udere paika tika kuzitambira here kusajama godi tinopira mumbereko ndaiva unda zvondorambira ikoko iwe BTK namo yacho haikundike haikundike
ora na tipo Wilson Madani. Ndoda ngoti zvangu ndichitsigira vakadzi pazvairere kucelebrate wakwe holiday yavo. Zvinhu zvakaoma munyika musina mafuta. Varume tisawedzera kushupika kwevakadzi pakuti vane vachifunga dzimwe nguva vasina mafuta esowedzera zvakare. Variko vamwe vakadzi munganatsotera pazvairere kupemberera weholiday yavo vanogona kutorobwa nevarume pazuva reholiday asi riri zuva rekuti vakadzi vafane
zvonaiwo mukutaura namukoma Clever ari Cape Town.
Taurai tinzwe mukoma Clever, kwakadii Cape Town?
Kupenyu zvako zviri kuchema nehama dzedu dziri kuzimbabwe mitengo yesi zviramba chinokwira nguva nenguva.
Saka poitwa sei mukoma Clever?
Vatungamirira vadai vataurira vagara pasi vataurirana vamunangadzana vachamisa varonga vataurirana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika nekuti.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata chevanhukadzi chemutambo chatarisana nekunyora peji dzva munhoroondo yemutambo uyu muzimbabwe apo chiri kukweshana nenamibhia nesvondo muHarare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chiri kupinda munhandare yeHarare Sports Club nesvondo chine chinangwa chimwe chete chekukunda Namibia nekubudirira kuenda munzira yekugumisira yemakundano T20 World Cup ayo achaitirwa kuScotland muna Gunyana. Zimbabwe yakunda mumitambo yayo yese mitatu yemumagungano zvekuti kurova kwayo Namibia kunoipa tikiti rekuzosangana nezvimwe zvikwata zvemhiri kwemakungwa izvo zvineyo chinangwa chekuendawo kumakwikwi aya. Chikwata chevanhukadzi ichi chiri kuda kutsiva kukundikana kwa chikwata chemaChevrons kuenda ku 2019 World Cup pamitambo yemaqualifiers iyo yakaitirwa muZimbabwe gore rapera. Mutevheri wemutambo wecricket vakudzaibere vanoti mushure mekudambura Rwanda neMozambique zvine mutsindo vari kutarisira kuti Zimbabwe haisi kuzotambisa Namibia.
Rwanda yakapondwa-pondwa, Mozambique yakapondwa-pondwa, ndikufara nazvo ende ndikutarisira kuti ezvinezvi ichaponda futi Namibia yacho because inini ndikufarira matambira kuita vasikana vedu.
Mutsigiri weMidwest Rhino Muzvare Sekai Majindu vanoti Namibia yanyanya kudhirira Zimbabwe vachitiko kudhirira uku kuri kupera nesondo.
Namibia yanga yanyanya kutidherera izvo hatu kutozoirova chatiri kudenda
ngorongo wecricket vafara ikambamura vanoti zviri kuitika izvi zvinofadza zvikuru uyezve zvinoratidza kuti mutambo uyu ore kusimukira zvikuru kunyanya muvanhukadzi.
Ndikuona kuti cricket muno muZimbabwe kunyanya kuvanhukadzi iri kusimukira. Isusu varume vakatadza kuqualify but vakadzi vava vari kusimudzira flegi yedu yeZimbabwe ende zviri kutorakidza kuti vakadzi vava vachatoenda kumberi.
Chikwata cheZimbabwe ichi chiri kutarisira kuti Modesta Muchipaka achasimudza nyika yese achikanda maruns ari kudiwa kuti vawisire pasi Namibia iyo inowanzo varova. Muchipaka ari kutarisira ruyamuro kubva kuna Chipo Mungeri tiri pano naMary Ann Musonda avo vanga vachibhebha moto munzira yekusvika mufainari.
Tinotenda Kariati. Musakangana chirongwa chedu cheLife Talk apo tiri kutarisa nezvedambudziko remafuta edzimotokari pamwe chete nemagetsi. Sezvo nguva yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dambudziko remafuta edzimotokari roramba richinetsa munyika asi gavhuna vanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti mafuta azere munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Sokuisika tisendaba kuvhi.